zvanga zvakatonangana neMDC Alliance nekuti nguva yakagadzirwa bumbiriro remutemo ndivo vakanga vari vanyanga vakamirirwa neMDCT ndosangana vakazonzi Farm Alliance. Asi kwaiko zvino tinoziva kuti pane bopoto pakati peMDCT vamonzero vari kuti ivo iMDC Alliance inenge Alliance Dr. Kupe achiti ivo achiti ivo MDCT. Saka pachokwadi kana takuteera inonzi presidency mumitemo mari iyi ngaipiwe kuna Mutare Kupe nokuti ndiwo MDCT. Ava vamonzora kwakapiwa chisungo chokuti MDC Alliance harisiri bato riri muparliament, saka havafaniri kuti vange vachipowa nokuti vakatoti MDC Alliance. Ndo pandiona kuti pangaita kukanganisika ipapapa and chokwadi ngachitaurwa kuti ZANU-PF yaona kuti kune sarudzo, saka vava kuzvipa mari yekumhanya mhanya nesarudzo yokubatsirawo Monzora kuti ange achimiramira, asi toziva zvazvinoreva.
Vangwenya, muri kuti imi mari iyi inofanira kupiwa kuMDC Alliance, zvichireva kuti vamonzora ndo vanofanira kupiwa mari iyi nokuti vakazivisa kuti MDC Alliance?
Chinoshanduka ndechekuti muparliament munoshandiswa mazita. Muparliament munoshandiswa donzo rokuti pawakanga uchivhotegwa waivhotirwa uchinzi ani, ndo mapiwiro anoita mari. Zvokutoti deno parliament ichibatwa nemabatiro agara aripo paide pachingonzwisisika kuti nhengo dzese dzeparliament dzakapinzwa neMDC Alliance, kudai nyange iri MDCT kana PDP kana iri UDM, ndo vanenge vachifanga kuti vange vachipiwa mari dzacho. Asi sezvandamboreva kuti ZANU-PF vanoshandisa mutemo kuti ufambirane nezvinovakudza, hapana chakaipa kuti mari ipuwe MDC Alliance nokuti ndo vakahwina vakapinda parliament. Asi iko zvino changoshata ndechekuti vaizviti MDCT vacho vamonzora vaakuzviti MDC Alliance, and MDC Alliance yakatodzingwa muparliament navamudhenda. Saka hazviite kuti MDC Alliance iya yakadzingwa muparliament yopiwa mari, hazviite kuti vamonzora vakazviti tiri MDC Alliance.
Tingaona here pachiita makakatanwa pakati pavamonzora naMutare Kupe pamusoro pemari?
Chokwadi matongotaura kudaroka vajonga mangwana chai tichatoona makweta aDr. Kupe vachinyorera vamudhenda kuti munhu wamunoda kupa mari uyu anonzi Monzora takatomudzinga muMDCT. Saka mari yacho ngaichiva kwatiri isusu varidzi veMDCT, and tee tauda kuona kuti tinzwe kuti vamudhenda vanotaura vachiti chino kuti vamudhenda ndo vakarisipa tsamba kubva kuna vamonzora naKupe ichitiwo nhengo dzeMDC Alliance havasisiri nhengo dzeparliament. Saka chiripo ndechekuti tichatoona mangwana chaiyo chaiyo kuti chitoburiswa mhosva yekuti Dr. ZANU-PF anova iye mupresident vaenda kumatare kuti musapa mari kune vanhu veMDC Alliance nokuti ndozvamakataura seSupreme Court makore maviri akadarika.